Vamnangagwa sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga vabva vavhura kirinika yeCaudry Park Health Service Center yakavakwa nechikwereti kubva kuBritain asi vachiudza vanhu kuti aya mabasa ehurumende yavo.
Namhla we opened a clinic somewhere around here. State of the art here in Caudry Park. We shall build 30 of those. That was number the first one we built in Harare. The second one is here. We are going to build another 28 clinics of that nature throughout the country.
Ataura akamirira muzinda weBritain muHarare asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti vakatoburitsa kare mashoko kuvatori venhau vachitaura kuti vainge vapa hurumende yeZimbabwe chikwereti chemari inosvika mamiriyoni mazana maviri kana kuti $200 million yekuvaka makirinika makumi matatu uye chimwe chakatovakwa kuStone Ridge muHarare. Kambani yekuBritain yeNMS Infrastructure Limited ndiyo iri kuvaka makirinika aya. Vamunangagwa vakapiwawo maambulensi makumi mana neBritain asi vamunangagwa havana kubudisa izvi pachena mumashoko avo. Dr. Henry Madzorera vakambove gurukota rezveutano varivo nhengo yebato reCCC vati hapana chekuti hurumende ingazvirova dundundu nacho kunyanya munyaya dzezveutano.
Midhuri yega hachisi chinhu chokuti tingacelebrate tigotoungana tichipembera tichirova maoko kuti pane chaitwa nehurumende, kwete. Mudhuri haisiyo inorapa. Zvinhu zvinofanira kuigadziriswa nehurumende zvadzokera shure inyaya yemahealthcare workers. Mahealthcare workers ndiye atingati pachirungu the goose that lays the golden egg. Iroro goose iroro kana risingafidhiwe risingachengetwe zvakanaka golden egg haribudi. Healthcare haibudi kana manadhokota, manesi nemamwe mahealthcare workers asiri kuchengetwa zvakanaka, maconditions of service avo asiri right.
Vamunangagwa vati vari kuda kuti vulawa yodzokere pamakare pekuti ndiyo yaive muzinda wemaindustry.
We used to say ko vulawa yakontuduziyatu. Under the Second Republic, we have comprehensive plans to revitalize vulawayo as our country's industrial hub.
Panyaya yekudyidzana nedzimwe nyika vamunangagwa vakabva kumusangano kuRussia mazuva mashoma apfuura vati hurumende yavo inoramba ichiwirirana nenyika dzakabatsira Zimbabwe kuti iwane kuzvitonga kuzere. Vati hurumende yavo haitsvagi kuvengana nedzimwe nyika asi vatiwo vakakoka vaongorori vesarudzo kubva kunyika dzemubatanidzwa weEuropean Union vakasiya nyika dzavasina kudoma nemazita dzavati dzinogara dzichitarisa Zimbabwe nemaziso asingaone chakanaka. Asi mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vakati Zimbabwe haifanirwe kuita kunge chimbwasungata cheRussia ichitsigira kupambwa kwedzimwe nyika sezvakaitwa Ukraine neRussia. Vamunangagwa vakurudzira veruzhinji kuti vaite sarudzo murunyararo. VaVincent Chakunda, mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvebudiriro, vati semaonero avo Zimbabwe yaifanirwa kubvuma kuti vose vanoda kuuya kuzoongorora sarudzo vauye sezvo pasina chekuvanza. Vamunangagwa avo vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzichaitwa mwedzi uno vari kutarisirwa kuvhura chiteshi chemagetsi kuhange mangwana. Vamwe vaongorori vezvematongerwo enyika vanoti vanoona pachaita makwikwi akasimba pakati pavamunangagwa navachamisa veCCC avo vari mushishiwo kutsvaga rutsigiro munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.